Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kubvumbi 18/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vashoropodza vemabhizimisi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu apo vanga vachitaura paurongwa hwekucherechedza kusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga kuzere.
Rakakosha nekuti izuva guru ratinorangarira kusungurwa kwaita nyika nemagamba vakaenda kuhondo. Ndoda kutenda Mwari kuti marongerwe ari kuitwa ikonomi yedu nemafambiro ari kuita zvinhu takutanga kuona kwatiri kuenda.
ZANU-PF inoti zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richicherechedza zvakaitwa nevarwiri vehondo yerusununguko.
Munozviziva kuti nyika ine kutambudzika kukuru kune dikita misodzi nekuunguza mhere yakazara munyika.
Asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti munyika hamuna chekupemberera sezvo zvinhu zvakaita midigari. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kunetsekana zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vashoropodza vemabhizimisi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu vachiti izvi zviri kudzosera shure urongwa hwavo hwekuvandudza upfumi hwenyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pezviuru zvevanhu vanga vari munhandare yeNational Sports Stadium muHarare pamhemberero dzekusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga, vaMnangagwa vati vemabhizimusi vari kukwidza mitengo yezvinhu vari kudzosera shure urongwa hwavo hwekuvandudza upfumi hwenyika. VaMnangagwa vati kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvizhinji, zvikuru sei mutengo wechingwa, kuomesera veruzhinji avo vari kutambura.
The introduction of a market-based exchange rate system is expected to stabilize the economy.
Kuunzwa kwemusika wemari unoenderana nezvinenge zvichiitika pamusika kuri kutarisirwa kuti kuchaita kuti upfumi hwenyika hugadzikane kwenguva yakareba iri kutevera. Asi hurumende iri kushushikana nekukwidzwa kwemutengo kwakaitwa munguva shoma yadarika. Hakuna kunaka uye kwaunza kutambura kweruzhinji. Hunhu uyu huri kuitwa nevemabhizimusi vezvitoro nevemaindastri. Hauna hunhu uye hauratidze vanhu vanoda nyika yavo uye hauenderane nezviri kudiwa nehurumende yedu zvekuwandudza upfumi.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nevemabhizimusi, mumwe mugari wemuHarare anga ari pachiitiko ichi vaKaleb Tsikirai vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekushayikwa pamwe nekudhura kuri kuita mafuta edzimotokari kuitira kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba mhuru.
Chekutanga hanzi mapraizi ezvinhu adzike, but kuti zvinhu zvidzike fuel inofanira kutanga yadzika. Mapraizi efuel kana ari hai hapana chinoitika. So fuel prices dzakadzika and availability of fuel, zvinhu zvese zvinostabilize. Saka chekutangisisa ngatange tagadzisa pafuel. If fuel is available, zvese zvinoita mapraizi anodzika, zvinhu zvese zvinodzoka back to normal. Mapraizi efuel ngaadzike.
vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo mizhinji kuti inangane nebumbiro remitemo yenyika kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuramba ichitaurira nenyika dzekumavirira senzira yekuedza kusimbaradza ukama hwayo nenyika idzi. Vamunangagwa vakurudzira nyika dzekumavirira idzi kuti dzibvise zvirango zvavati zvakatemerwa vamwe vari muhurumende yavo vachiti zvirango izvi hazvisi pamutemo.
We, however, call for the unconditional removal of the illegal and unjustified.
Zvichakadaro, tinoda kuti zvirango zveupfumi izvo zvisiri pamutemo zvatakaisirwa zvibviswe kuitira kuti nyika yedu isimukire zvizere pasina chibiga inzu.
Asi America neBritain dzinoti vamunangagwa vanofanira kugadzirisa maitiro ehurumende yavo kuitira kuti munyika muve nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kuti mitemo inodzvanyirira veruzhinji ibviswe. Maererano nedingindira remhemberero dzegore rino iro ranga richisimbaradza nyaya yekuendeswa kwemasimba neupfumi kumatunhu, vamunangagwa vatiwo vanhu vari kumatunhu akasiyana-siyana enyika vanofanira kuwana chouviri kubva muzviwanikwa zvenyika zviri mumatunhu avagere. Vatiwo vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavari kuwana sehurumende huri kubva munyika dzepasi rose rwakanangana nekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafasha muecyclone Idai. Gore rino nderechipiri vamunangagwa vachitaura semutungamiriri wenyika paurongwa hwekucherechedza kuwana kuzvitonga kwenyika zvichitevera kutora masimba kwavakaita muna mbudzi 2017 apo vaive mutungamiriri wenyika varobert mugabe vakabviswa pachigaro nemauto. Zimbabwe yakawana kuzvitonga muna 1980 apo vamugabe vakasarudzwa semutungamiriri wehurumende mushure mehondo yerusununguko yakaitwa makore manomwe. Kubva ipapo vamugabe vakaramba vari panyanga kusvika muna mbudzi 2017 apo vakazobviswa pachigaro nemauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutungamiri webato guru rinopikisa remdc Vanelson Chamisa vanoti munyika hamuna chekupemberera uye havawirirane nemashoko avamunangagwa ekuti vari kugadzirisa zvinhu. Vati sebato guru rinopikisa uye rine nhengo muparamende havana kukokwa kumabiko aitwa kunational sports stadium aya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Munozviziva kuti nyika ine kutambudzika kukuru kune dikita misodzi nekuungudza mhere yakazara munyika. Mukatarisa tava nemakore 89 muZimbabwe ekuzvitonga kunova kutungamirira kweruzhinji, asi mukaona kuti ruzhinji harusi kutungamirira. Pane vashoma vari kudya vachiguta, vazhinji vachitambura nokunonga sosve nemuromo. Unozviziva kuti kana uchigara mukandini haushayi ususu, kana uchishanda mushuga haungamwi tiine munyu. Asi zviri kuitika muno tine upfumi hunoshamisa, tine migodhi, madiamond, goridhe, lithium zvakasiyana-siyana, coal zvinoshayikwa kune dzimwe nyika, maminerals anosvika kudarika 60. Asi hapana chine vana veZimbabwe. Zvinoratidza kuti nyika yakasununguka. Mureza wakadzikwa, kunze kwemureza webepa watinawo pabepa newemucheka, hatina mureza woupenyu, hatina mureza wekurarama, hatina mureza weugaro, hatina mureza wemufaro, hatina mureza wekusununguka tichigara munyika yekwedu tichidyawo chine mukaka wenyika yedu. Vashoma ndo vari kudya, asi vazhinji vari kutambudzika, vari chidyiwa, vari kuti vange vachidya.
Vamunangagwa vachitaura kunational sports stadium vati ivo vachagadzirisa zvinhu zvakawanda vachikurudzira kuti vanhu vabatane munyika.
Aiwazve, muromo hauzarirwi nerwizi. Takavaudza kudhara kuti nyaya yenyika yeZimbabwe inoda kuti vanhu vaonesane, vataurirane. Ndakagaro taura ndikati zvanza zvinogezana, tiri ibvi nemupimbira gumbo rimwe chete. Nyika inoonesana nokuvandudzana mazano, njere moto dzinogokedzanwa. Saka ndakati kuna vamunangagwa, uyai tigokedzane njere, isu tinadzo, uyai mugoke kuti rima nedongo riri munyika riitame uye rishayikwe. Vanhu vawane mabasa, vanhu vawane muzvipatara mishonga, vanoshanda muhurumende vari kutambura, vadzidzisi vari kutambura zvakanyanya nevadzidzi. Zvese izvi zvinogona kugadzirika chete tapedza bongozozo riri munyika rokuti vanhu tinge tichionesana kuti pakabirwa sarudzo toita sei kuti gadzisa tiende mberi.
Vachamisa manga makoko here kumhemberero dze National Sports Stadium dzanasidzi?
Ah, isu hatina kunge takokwa, tinotorwa sevatorwa pachinhu chedu tiri mweni pazvinhu zvatinofanira kunge tiri varidzi. Saka hai isinongoti ha ngavaita havo zvikoni zvikoni limba yedu negosoro vangaita vachifunga kuti vanogona kutitiza. Hakuna munhu anogona kufudza mbudzi dzemurizi.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare kuBulawayo. Kunyange hazvo hurumende neZuro yakakurudzira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo yezvinhu, ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi inoratidza kuti mitengo haina kudzikiswa uye zvinhu zvakawedzerwa mitengo zvinosanganisira chingwa, mafuta ekubikisa, upfu nezvimwe. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vanoti hurumende iri kunetsekana zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu uye iri kukurudzira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo, kwete kuda kuimanikidza kuti vazopindira. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Hurumende yeSecond Republic inoda zvokutaurirana zvakakwana, sei ava vakangoita unilateral raise prices overnight vasina kanombotaura negovernment, which is actually it's not in the spirit of the Second Republic.
Saka pachagadziriswa sei, hurumende iri kuronga here kusangana nevemabhizimisi ava kuti vaite
panotogadziriswa? Hurumende inobatikana nevanhu ka upenyu hwavo, kana tibatawa kuti chiteiwhichi yavo yava kushandisa vari kuimpota and at import parity price, vachipuhwa futi mari nereserve bank zvekuti kuti tichiona kuti zvaita kuti vakwidze overnight kubva $1.80 kuenda $3.80 unobva watoshaya kuti chii. Hurumende inobatikana zvikuru nekushupika kurikuita vanhu. Chingwa haisi luxury ka, chingwa ndo chinoriponesa mhuri dzese. Mhuri inomwa tiyo toswera nechingwa. Saka kana chingwa chaakushayikwa, hurumende haingamiri yakangomitari. Obviously we will be coming up with a lot of interventions kuona kuti zvagadzirika ipapo.
Ko zvavari kuchema chemawo kuti mutengo wemafuta edzimotokari ndo uri kupa kuti zvinhu zviti wedzerei?
Mutengo wemafuta emotokari ari kuita mari nhai blessing. Ukakwatarisa kuti dollar something US dollar, $1.25. In the region, ukatarisa maprices efuel akamira sei. Tinodawo kuti tigare zvakanaka. Hurumende haidi zvokuita maprice controls, but at the same time havangavaregeri vanhu vaakuramba vachingoshupika zvavari kuita izvi. So nyaya inoda kuti itaurwa. Haisiyo nzira yatingade nayo kuti tishande nayo, nokuti haisiyo spirit yeSecond Republic. President chaivo akadaidza macaptains of industry State House kuti vataure zvinenge zvichishupa, tichionesana. But zvakaitwa izvi zvakaitwa kutonzi eve of independence, totozotanga kutanga kufunga kuti asi zvine imwe motive. Panga pachingotaurirwana, hapana pakambotadza kutaurirana. President wedu anodeedza vese vachiuya kuti ngatitaurirane apa. Handizive kuti chakaitika, just tiri kupinda muindependence pakangofunga kuita kwidza prize kana minister weindustry and commerce anga asingatombozviziva.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vamwe vanomuzvina bhizimisi vari kurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yeuremu hwemari yekunze yemaUnited States dollars, sezvo kukwidzwa kwemitengo yezvinhu munyika kuri kukonzerwa nekushayikwa kwemari iyi. Amai Alice Chisimo vane chitoro chavo munyika vanoti kurudzirwe mutungamiri wenyika nemamwe makurukota avo yekuti mitengo idzikiswe inonetsa kuteedzera, sezvo mari yekunze yavanoshandisa ichitengwa pamukoto pane dzimwe nguva. Mavelas Mhlanganya uyo weStudio 7 abata amai Chisimo kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chinoitika muzvari Mavelas ndechekuda izvi, isusu zvinhu zvedu tinotengawo kunze kwenyika kuma neighboring countries edu ende havadi bhondi rediri, saka isusu tinotomanikidzwa kutengawo currency yekunze. For instance, kana ari maranzi, kana ari maUS, kuzotenga zvinhu kunana South Africa, Tanzania, China, izvi ndo zvinozotimanikidzawo kuti tikwidzewo mitengo yedu, sekuti pamaketi pari kutengeswa foreign currency iyi pari kukwira. For instance, yaakunzi yaakuma 1:490, vamwe vari kutoti 500. Apa isu vanhu tiri kuvatengesera hembe dzedu tichiswaipa tichishandisa mameshines kana EcoCash, of which EcoCash iyoyo ndo iri kuretwa maprize wayo kuti tiende kubhengi tinoti vatipowo kana iriri bhondi kana richiri chii. Tikulimitwa, you'd find zvinonzi each week unopuwa 300 mari, pamwe ndatengesa kana zve 5,000 asindoone kwa wiki itipera ndukupuwa zi mari 300 hard cash. So zirikuti manikido tisumari nengeri ma account toito kutipenga foreign currency through RTGS. Do zirikuita wukuti isu tukize ma price kuti isu tukata tenge siti chitirambe taka chama price aripaya ma business anovara.
Imi sava na mzina business munotambira sei mazwi ava munangagwa ekuti amufanire kuramba muchikwidza zvino zvinorevei kwamuri
tungamiri zvavakutaura kuti tisakwidze ma price kutotaura kuti varaika ma business for instance chingwa chaicho mushop vakutoreta ukazviona chingwa chakuita $3.50 zvangofanane kuti chiri kuita $1 of which it's not even $1 because rate here US ndiyo irikudetermina ma price atiri kukwidza nawo tikaramba takangoita spam price paari kutovhara mashopu edai.
Zvakamira zvakadaro zvii zvamungada kuona zvichigadziriswa kuti imi musarambewo muchikwidza mitengo sevana muzvina bhizimisi?
Isu chatinoda kungoti tiwanewo mari mumabhanga imomo and nekuti vabvisewo vanhu mumastreet vari kuita mapurize aya isusu chatiri kuona mapurize ari kudetemainwa nemastreet venders emari macash dealers ari murod aya of which tiri kunzwa kuti pane kahuri karimo kane vakuru vakuru saka vakabvisa vanhu mumastreet ivavo vanhu tikakwanisa kuwanawo mari kumabhengi aiwa zvinhu zvikangoendekawo zvakanaka aiwa hatikwidzewo mapurize.
Tombotarisa kuti nhasi izuva reindependence kana kuti kuzvitonga kuzere miseve mabhizimisi muri kuripembererawo sei?
Hapana kupemberera fanika ndiri ini nditori mumagumbeza nditori kumba saka vanhu havasi kufara dai vaonawo zvekuita nemitengo iyi munhu wese shuga chaiyo inoita $6 2 kg yeshuga kana ndimiwo upo woenda times 2 10 kg yoenda times 2 price hapana chekupemberera muzimbabwe zvinhu zviri kuomera in ordinary person.
Avo vanga vari muzvina bhizimisi amai Alice Chisimo vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vanare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea iri kusimbaradza nyaya yekuti gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo havafaniri kuva nechekuita nenhaurirano dzinobata urongwa hwenyika iyi hwezvombo zvenyuclear. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muNorth Korea vaKon Yong-un vati hurumende yavo inoda mumwe munhu asiri vaPompeo anozvibata uye anoratidza ukuru neudzamu mukutaurirana kwavo. Gwaro raburitswa nhasi rakaitwa negweta vaRobert Mueller rinoti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakambotsvaga nzira dzekuda kuti vaMueller vabviswe pabasa ravo rekuferefeta nyaya inechekuita nekupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Gwaro raburitswa nhasi iri raburitswa negweta guru renyika yeAmerica vaWilliam Barr uye rine zvimwe zvinhu zviswa kubva pamapeji mazana mana uye rinotiwo muna chikumi 2017 vakaudza gweta remuzinda wavo weWhite House vaDon McGahn kuti vabve pabasa sezvo vaive nedivi ravainge vachirerekera. Gwaro iri vaMcGahn havana kuita zvavakange vaudzwa vachiti zvaive nani kuti ivo vasiye basa pane kutanga nyaya yaizonetsa zvikuru munyika zvakafanana neyainzi Saturday Night Massacre mashoko anondiswa zvitevera zvakaitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaRichard Nixon avo vakadzinga vachengetedzi vemitemo muna gumiguri 1973 zvitevera kubuda kweuori hweWatergate. Gwaro iri risati rabuditswa vabha vaudza vatori venhau kuti ongororo yavaMueller inochenura vaTrump panyaya yavanga vachifungidzirwa kuti vakashanda neRussia uye kuti pavakasarudzwa semutungamiri wenyika vaTrump havana kuvhiringidza mashandiro nemaferefeterwo enyaya navaMueller. Komiti yedare reparamende izere nhengo dzebato rinopikisa remaDemocrats yaburitsa nhasi gwaro rekuti vaMueller vaende kunobvunzurudzwa nekomiti nekukurumidza. Nyika dzakawanda kubva muAfrica nekunze kwenyika dzakaita seAmerica neRussia dzatumira mashoko ekukorokotedza Zimbabwe pamakore pa zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Asi apo vanhu muZimbabwe vari pazororo rekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika iri, munyika hamuna kuwirirana zvachose kuti zvakarwirwa hondo yerusununguko ndizvo zviri kuitwa here kana kuti kwete. Vamwe vanoti vatungamiri vezvematongerwo enyika varasa gwara rehondo, asi vamwe vanoti zvinotora nguva kugadzirisa zvinhu vachiti hurumende iri kuedza nepainogona. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti hurumende yeZANU PF inofanira kuona kuti vanhu vapiwa masimba anochengetedzwa nemitemo paminda yavo sezvo vanhu vakaenda kuhondo kunorwira nyaya yevhu. Bato iri rinotiwo vanhu vari kudzingwa munzvimbo dzavakagara vasina kwekuenda. Mukuzeya nezvenyaya yezuva rekuwana kuzvitonga kuzere iyi, Tabata mutauriri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire uye sachigaro weZANU PF kuUK Province vaMasha Ogore. Totanga kunzwa kubva kuna vaGore nezvekukosha kwezuva ranhasi.
Rakakosha nekuti izuva guru ratinorangarira kusungurwa kwaita nyika nemagamba vakaenda kuhondo. Ndoda kutenda Mwari kuti marongerwe ari kuitwa ikonomi yedu nemafambiro ari kuita zvinhu takutanga kuona kwatiri kuenda, kwatiri kuratidzwa. Yes, zvinogona kumbotirwadzei hazvo izvezvi, asi tinoziva kuti ndizvo zvinoita kana murwere ada kunopona zvinombosimbirira zvikuru, asi ruponeso runenge rwada kuita sei? Rwada kusvika. Saka ini ndinodaira nekutenda kuti kwatiri kuenda ndokwakanaka, kwatiri kubva ndokwanga kuri kumawere.
Vamawarire, munoonawo sei zuva rekuwana kuzvitonga kuzere?
Isusu rinotiyeuchidza zvakarwirwa nevakatisiya nevachiripo, richitiudzazve kuti takaseenzesa pfuti kuti tiwane mukana, kwete wokuramba tichiseenzesa pfuti kuti tive nehurumende, asi kuti tive nemukana wokuti tive yainzi madziva iwayo one man one vote. Asi iye zvino zvataakuona manje yava one gun 2 million votes. Ndoo zvataa kuti aiwa izvozvo. Tasiya zvakaita kuti vechidiki, mungaziva vaZulu kuti vazhinji vakaenda kundorwira nyika ino kuti tive nekusununguka, yatinoti political independence yatinayo iyi, vanga vari vechidiki. Saka naizvozvo isusu pazuva ranhasi tinoona kukosha kwevechidiki, kukosha kwekuzvipira kwevechidiki kuti vanangane neudzvanyiriri hwanga huripo panguva iyoyo, udzvanyiriri hwatichinahwo even nhasi pari zvino.
VaGore, munotenderana kuti panenge parasika gwara?
Handitenderi nemaonero iwayo, asi kana kufunga kuchisiyana, vanogona kufungawo mafungiro avanofunga, asi ini ndinodayira sekutenda sechizvarwa cheZimbabwe, chakazvarwa muZimbabwe, kuti ndinorangarira zuva iro nokuziya kwatakabva. Ndinoona kuti mafambiro ari kuita zvinhu ari kufamba zvakanaka. Tine budiriro hombe yauya panguva yekubva kwatakaita pamaelection, and handione chasiyana pane zviri kuitwa, mashandirwo ari kuitwa nekwatiri kuenda. I think kwatiri kuenda kwakanaka, basa riri kuitwa rese rakanaka, hapana chekuti ndingashoropodze kana kushora. Asi ndinoda kungoti sevana veZimbabwe, ngatibatei pamwe chete, tishande semajuru, tivake musha wedu unonzi Zimbabwe, nekuti ndicho chinhu chikuru chatinacho. Nyika yatakapiwa, nhaka yatakapiwa nevakarwira nyika, ngatibatanei pamwe chete, tishande, tirambe tichishanda, tichishinga tose tiri pamwe chete kuti tivandudze nyika yedu, kuti nyika yedu iende kwatiri. Kutaura kwakawanda hapana chakunovaka, chinovaka mabasa akanaka. Atiri kukurudzira kuti ngatibatei pamwe chete nehurumende yedu, ngatibatei pamwe chete vana veZimbabwe.
VaMawari,
vaZulu, mukoma ava, mukoma Mashawo, mungavaregerera nekuti munhu asiri kugara munyika muno, munhu asiri kuziya zviri kuitika munyika muno, munhu anoita zve kunge asina hanya nekuti patakabva kumaelection pavari kutaura akaurawa vanhu musi wa1 August. Kune vanhu vakaurawa kubva musi wa14 January gore rino kusvika musi wa12 March vachi enderwa mudzimba vachindo nyururwa semakonzo vachirohwa nemasoja. Ndo inganzi ndo nyika here yatakarwira iyoyo. Vari kutaura kuti hanzi zvinhu zviri kufamba. Chiri kufamba chaicho chaicho kunesu vari kugara munyika ino hatisi kuchiona. Nokuti mitengo yezvinhu iri kukwira chingwa kutaura zuva ranhasi chiri kuita $3.50. Mafuta edzimotikari ekufambisa haawanikwe kunyange zvazvo aakudhura achiita $3.44 per litre imwe chete.
Mutauriri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU PF kuUK province vaMashau Gore vachitaura vari parunare kuBritain kwakare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media, chirongwa chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya huye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Halo makadi.
Tiri wadi makadi yenyu.
Muri kutaura naTafara Makuyana, ndiri kuChipinge. Kuchipinge side kwatiri kuri nana hatina kuwirwa nedambudziko remafasha.
Ko nyaya iyi yekukwira kwaita zvinhu kwakamira sei?
Zvinhu zviri kuoma, especially kubva pana Zuru. Upfu taimbohutenga $35, 50 kg, but izvezvizvi ndakatoona Zuro kuen richards wava kutoita $ apa kwatinoshanda kwacho tinohorawo ma150 vanga ari mayusers azviri nani because 50 kg taigona kuitenga kana kuti ne $13 zvacho zvaibatana, but izvezvizvi kuti patinoshanda pacho $5 pazuva, but kutikwire transport yekuendako nekudzoka toda $4, saka zvaoma.
Saka poitwa sei semaonero?
Ini sekuona kwangu dai ivo vakangokwidzawo mari dzedu dzepatinoshanda ndofunga zvinoenderanawo nekumaketi kwatinotenga zvinhu, but problem iripo ndeyekuti tinoshanda but kwatinotenga zvinhu kunodhura, but kwatinoshanda mari haisi kukwira, saka ndokuoma kuri kuita zvinhu muzimbabwe.
Regai tiende kuna Anti Hilda Nkomo vari kuBritain. Makadii kuAnti Hilda?
Zvemakadii. Pfungwa dzangu dziri kutorwadza, ndiri kuseta kutenderera musoro. Ndakaenda kumushana December, ndikadzoka kuno mid January, ndikadzokera izvo zvina ndiri kumusha ndakauya mari mezurai. Maprices vari kungotaura zvechingwa chete, everything grocery, everyday life, you can't manage kugara muZimbabwe because fanika isu tagogara kure. Unenge uchiona kuti kosaka vanhu vari muno vari kurarama chirudzi, hapana chisina kukwira. Hapana kubva kusipo grocery iweyo yacho iri kutonetsa.
Saka poitwa sei?
Chida kuitika ndezvekuti ivo vari mupower, President Mnangagwa, ndo vane simba rokuti vagone kuona kuti maomero aita upenyu wese zvino necyclone yakaitika ka zvinochemedza mufunge. Vanhu vari kufa nenzara, kuchaya chekudya, kuchaya anything chokuti urarame, mvura haina kunaya. And the most thing gore rino chiri kurwadza, kune drought. Kwaita drought, kwaita economy, munyika hamuna mari, munyika hamuna chiri kuendeka. Chero vari kushanda chaivo chaivo, masalaries avo ari low than chikafu chiri kudyiwa. Handizivi kuti vari kurarama sei, zvanga zvichida kuti ivo vaMnangagwa, munhu akagara ari muhurumende kubvira kudhara, vaone kuti pangagadzirikwa sei kuti vateke to the upenyu. Tisingatauri kana kuhealth sector, ndandiko izvozvo baba vangu wasn't well, kuenda kumahospital kumadoctors kuroora mukadzi. Kana usina mari hatiti kunyeberana, unongonyorerwa prescription. Zvinhu zvese zviri kudhura, x-ray, matablets, everything. Chero ukapinda mana okm kudhara wanga chine $50 unogona kunongwana unga chingwa bata and everything. Fanisike.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous uye pamutambo watambwa nhasi kuNational Sports Stadium weIndependence Cup, Highlanders yarova iyo Dynamos 2-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvirongwa zvinoteera muchirongwa cheLive Talk na 8 pm. Tiri kutarisa nyaya yekuwana kuzvitonga kwenyika. Pachitaurwepo nemadzimai kana kuti Women's Round Table. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai mashoko panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokusiyai mina Chris Gande munaudze isiNdebele. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 Mabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ina independence njengomuntu omutsha ngiyayithakazelela kakhulu. Kodwa ngisuke ngibe lokudana ngoba thina abatsha sikhangelelwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lokudla mahlayana lapho ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ele independence.
Ukuthi inkululeko nje into ethelelayo ngoba 30 years down the line, isayidinga asitholi silokhu ithelela and abantu bezimbabwe balokhu bezitshela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi bahlaliseke after 39 years. So
uZulu wakobulawayo omanyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe wesimachumi mathathu lasifica munwe wemunye i-39. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala elizweni ayisikho abakuhambela empini bekhala ngokuthi uhulumende okhona akananzi izifiso zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu wakobulawayo omanyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela uzibuse weZimbabwe wesimachumi mathathu lasifica munwe munye i-39 watholwa ngemva kwempi yenkululeko kwachitheka igazi eliningi ngokubuthana enkundleni ye-White City Stadium lamhlanje. Okuningi asikuzweni kunthathele izindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu.
UZulu wakobulawayo ubethe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium enanza ilanga likazibuse. Abantu babuye ngobunenye emkhosini wanamhlanje lapho obekusenziwa imicimbi etshiyeneyo. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ilanga likazibuse belilihle njalo abantu baze ngobunengi ngemva kokutshelwa ukuthi lolu lusuku lomuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Omunye wabasakhulayo ongene umcimbi walamuhla uthi ilanga leli kalisoli ngoba limkhumbuza lapho avela khona besuka ebugqilini ngoba khathesi sebephila ngcono.
Mina njengomuntu omuthi ilanga lelanga lisoni libona lile ntuthuko kithi lisikhumbuza futhi lapho esadlula khona sesisuka ekugqilini okhokho bethu besiza kugeneration ngoba athi sesiphila kuyo sesiphila impilo enhle engasela budlwangudlwangu njengakudala.
Unkosikazi Nobuhle Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi kaboni ukuthi isizwe sithakazelelani ngoba udubo luyakhula.
Nambona ukuthi independence celebratelani ngani siselebrate ukuthi udubo lube wesi akula 20 inches.
Omunye wabasakhulayo uthi ukunanzwa kwaleli langa uyakusekela kodwa inkinga yikuthi abatsha kabananzwa.
Ina independence njengomuntu omutsha ngiyayithakazelela kakhulu kodwa ngisuke ngibe lokudana ngoba thina abatsha sikhangelelwe.
Emazwini akhe emele umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Ncube uthe yena iZimbabwe lilizwe elihle kakhulu ngakho wonke umuntu kumele aluthakazelele lolu suku ngoba igazi elachithekayo linenye kakhulu. Ekhuthaza uZulu ukuthi ngazame ngamandla wonke ukuthi izinto zihambe ngendlela elizweni wonke umuntu azizwe ekhululekile kube lenkululeko kuye wonke umuntu omdala lomncane. Abantu bakobulawayo bakhanye beluthakazelela lolu suku ngoba baphume ngobunengi bezonanza uzibuse ngokubuthana eWhite City Stadium besenza imicimbi etshiyeneyo ngokuthula kungela budlwangu dlwangu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokho sikudaba lunye, amabandla ezombusazwe aphikisayo ethule imbiko ehlukeneyo ngozibuse weZimbabwe ekhuthaza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi alungise umnotho welizwe njalo ananze amalungelo oluntu. Amabandla la goqela LMDC, Alliance for the People's Agenda, APA, Zimbabwe Economic Freedom Fighters, ZAPU, lamanye. Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, uNkosikazi Lucia Matibenga, uphe imbono webandla lakhe ngalolu daba kwingxoxo ayenze loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Iqiniso ngelokuthi uzibuse waba khona ngo-1980, uzibuse owabantu abamnyama usuka kukhitshwa abamhlophe abanindezeli ababesibusa ngaleso sikhathi. So kwayenzakala lokho ukuthi ngo-1980 ilizwe lathola uzibuse. So esingakukhuluma ukuthi izifiso zabantu azikatholakali. Lo sesikhangele 39 years uzibuse lo, hayi lokho kusiya kusiba nzima. Ngaphandle kokuthi ngabe kuyahamba kusiba lula lapho kusenzakala.
Esingathi yikho lapho kusilela khona kakhulu ukungapi?
Kusilela kakhulu kwezomnotho. Uyabona thina sakhula sisithi ungaqeda isikolo uzihambele ema-industry ngale, hhayi utshone usuwatshela ngikhaya ukuthi hhayi mina ngiba ngiqatshile sengisemsebenzini sengiqatshile. Manje kathesi abantu abangasebenziyo baningi kudlula abasebenzayo. So nxa kunjalo kutsho ukuthi laba abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo. Akusebenzi njalo. So okwemnotho, okwezomnotho, i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni.
Sesikhangela zona ezomnotho, ungathi umongameli Mnangagwa yena uziphethe njani? Simqathanisa lo mongameli Mgabe kulobubelo yini ukuthi kule new dispensation njengokuzibiza kwabo?
Hayi, mina umbono wami abantu laba bavele sibayeni sisodwa ukuthi omdala wadedela, angazi ukuthi singathi wadeda kumbe wakhitsha kwadede lomunye wakhe. So mina for me, hayi, angikunanzi ngaleyo ndlela ukuthi kulo mathize ngoba kulokhe sisehla sisiya phansi.
Alo-ke nguNkosikazi Lucia Matibenga, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Kunjalo nje ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare lakwezinye indawo zelizwe benanza uzibuse, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ikakhulu ezidabuka ezigabeni zeMandebeleni zithi ngeke zathakazelela uzibuse kungakalungiswa udaba lwababulawa ngesikhathi seGugurahundi kutholwa lo uzibuse. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abazemkhosini owenzelwe eNational Sports Stadium eHarare baveza injabulo ngesikhathi umongameli Mnangagwa nomkakhe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa bengena enkundleni. Lo ngumkhosi wesibili oqhutshwa sokwagenqulwa umbuso kowayengumongameli Robert Mugabe ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso ngabe butho ngomnyaka ka-2017. Emazwini awethule kulomkhosi, uMnangagwa uchaze osomabhizimusi abakhweze intengo yempahla lokudla ngesikhathi ilizwe lizama ukulungisisa umnotho njengabantu abalocuku.
Government is alarmed by the recent wanton.
Uhulumende wethuswa yokukhwezwa kwentengo yempahla mahlayana osekubangele ukuhlupheka okuphindiweyo kuZulu. Lokhu kwenza kwabosomabhizimisi labalungisa impahla elizweni kulucuku njalo kuphambana lalokho okukhuthazwayo ungqoqo wezokuthuthukiswa komnotho welizwe okuyinto ekhuthazwa yilo mbuso omutsha. Uhulumende uzinikele ukuthi enze zenelise ukuthenga impahla izisebenzi zonke.
Okusekelwe ngumphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube othi ukukhweza intengo ayisiyo ndlela enhle yokulungisisa isimo ezweni.
Sonke siyakhala ngentengo yesinkwa, kanti sithi kwenze njani banithi? Futhi kuvuke nje, sivuke kuhle ilanga libalele, sokukhweza ama-price kuvela ngaphi lokho? Asikuthakazeleli, sibona ngani kumele kuxoxwe, kumele kukhulume, sihlala vele sithi kumele kuxoxwe nxa kuthi into ziyahle ukuthi zizwisise.
Bebekhona abaze begqoke impahla ebandla lezanu PF okuyikho okuhlezi kusolwa ngabanengi ukuba makwehlukaniswe phakathi kwemicimbi yebandla leyelizwe lonke. Bebengabanengi kangako abaze emkhosini ozelwe eNational Sports Stadium lo njengalokho obekukhanyelelwe. Ngalesi sikhathi sombuso omutsha kaMnangagwa abakhulumisane lalomsakazo bathi ziningi izizathu ezibangele leso simo okubalisa ukuba iningi selibona ingani imikhosi enje seyaba ngebandla lezanu PF hathi uZulu wonke. Lanxa izulu line okwamagama awuzange umiswe lumcimbi wokunanza usuku lukazibuse weZimbabwe uMnangagwa ebhodelisina ukubuka abezomvikela befola. Ungenwe nguZulu weHarare lumkhosi, abameli bakwamanye amazwe, iziphathamandla zikahulumende kanye labakubutho. Kunengi obekuhleliwe okubalisa uZulu, okubalisa ama-mass displays abesenziwa izifundi ezivele ezikolweni ezijiyeneyo, umculo obusethulwa ngu-Alec Macheso, abesifazane bezanu PF, inguqu phakathi kweqembu le-Islanders le-Dynamos kanye labakubutho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis, silo siyaxolisa kakhulu mayuyu zulukandaba udaba lolu ayisilo kade esilukhulume ekuqaliseni kodwa lolu ke lugaba lokudaba lokubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubesemkhosini owenzelwe enkundleni yeNational Stadium Sports Stadium okunanza usuku lokuthola uzibuse weZimbabwe. Iye udaba ke siliphiwe ke nguMavis Gama. Lamhlanje kuhlelo live talk kuhlelo sihluzene bomama siza kupha ithuba abesifazane ukuba batsho imbono yabo ngelanga likazibuse ele independence. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla amancane awezigaba abikwa elakho ukuqondisa impumela yokhetho kwele India nqa engasekela loba ukungasekeli ibandla elibusayo labesiHindu ele-Nationalist Bharatiya Janata Party ngelanga lalamhla uZulu walelo lizwe evota. Umongameli Kim Jong-un wele-North Korea ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Vladimir Putin wele-Russia linyanga engakapheli esigodlweni se-Russia iMoscow. Abanye abalwa impi enkululeko sebesithi okwenzakala elizweni ayisikho abakuhambela empini. Ngesikhathi esedluleyo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe, abalwa impi enkululeko bebelalelwa nguhulumende kodwa okwenzakala lezinsuku sokuchiye abanye besithi uhulumende omutsha uyehluleka ukubanakekela ngitsho laye uZulu mathupha. ukuhlaziya lolu daba sixoxele walwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra unkosikazi Queen Maligwa endawonye lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
So engikubonayo nengikuzwayo ma ngicabanga ngalokho okwenzakala ekhaya namhlanje, ngikhangela ukuthi thina njengabantu abeZimbabwe manje sigcwele emazweni aphandle kwelizwe, abanye bakhona ekhaya baphakathi kobunzima mhlawumbe okwedlula futhi ababephakathi kwabo ngesikhathi isafu somlungu. Abantu abafana nabomama Mabulisa bagcina bephuma phandle bayodinga inkululeko okufuza ukuthi ngamanje sikhuluma nje siphakathi kwaleyo nkululeko. Kodwa ngiyekona nengikuzwayo manje ukuthi hayi kutho ukuthi inkululeko konje into ethelelayo ngoba 30 years down the line sisayidinga asiyitholi ilokhu ithelela and abantu beZimbabwe banokubezitshela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi bahlaliseke after 39 years. So namafithane kimi ngithi mina inkululeko into ethelelayo kodwa kuze sihlale sizibuza ukuthi kanti singenzani ukuze sifike ebangeni lokuthi thole lokho esavela saphuma sayegangeni njengabomama benje besiyadinga lelo lizwe sikuthole sithi nabo sesikutholile kungabi yikho ukuthi kuhlala kuthelela nje sithi abantu lapho kuthelela ninhlazi uma uzama ukuyibamba ngezandla emanzini ilokhu ikufunywa ukuthi alibambe umsila
ye nanto-ke udaba nkosikazi Maligwa, ungasitshela wena ukuthi uthini ngelanga lalamhlanje?
Yebo, ngiyabingelela njalo. Udaba lona olelanga lanamhlanje linzima kakhulu. Thina lapha ekhaya sidanile sididekile, asiliboni lelanga lakhona. Ukuliqakathekisa kwakhona sekunzima ngoba ukuthi inkululeko le sahamba siyayilela eganyeni nzima kangaka kuchitheka igazi kusisa abantu. Sasivele sihambilene akusaphani. Umntana beZimbabwe sebesola thina esahambayo siyabika. Abanazeleli kakhulu ukuthi hayi kulabalutshane nje eclick engatsho njalo ngithi eclick abantu abayibo ababhenefithayo kulokho esakwenzayo njalo abayibo futhi benokuganga ebeyibo abatshontshayo asebesiphila leli lizwe. Khathesi ezi-TV nxa ungangena kumbe kobulawayo kumbe ngene eHarare kusese-right abantu babesuka bonke bahambe beye-celebrate betshone ke nabanye khona ngabe emawati ema-stadiums ku-celebrate i-indidesi. Khathesi ezi-TV ngakutshela net even e-store evaliweyo abantu bonke i-business as usual meaning ukuthi ilanga lelivele alisaqakathekanga eZimbabwe. Abantu badideka, abantwabethu ba-outside the countries baya ngamajeophobia. Abantu basisa khona bagcwele umhlaba wonke ngenxa ye-mismanagement yelizwe.
Ya, Mnumzana Ndlovu, uyatsho lapho umama ukubana bakhona abantu abatholayo njengokutsho kwakhe ngesilungu ababhenefithayo. Ungathi wena bakhona yini ngokubona kwakho kumbe sonke siyadubeka?
Hayi, kuqiniso sizile intolo mama mayi bakhona abathelathiphayo. Kwaba yindaba yokuthi kumlala inganekwane kaMvundla ohamba wanatha manje kusuke abantu bagebhe bonke kuhamba wanatha yedwa yena kusuke. Kuqinisile mama kusho ukuthi kufuze sikale ukuzibuza thina ukuthi ngoba sakuhambe sonke siyajika umthombo ngezenamehlo esiyebe ngcobise umthombo yini esesinayo ma especially wona amawavete sikhanti ukubona ukuthi ha kunabanye abantu ababhenefitayo lapho kunabanye abantu abatholayo thina singatholi. Imibuzo iqala kwemibuzo emihle khonoko ngoba ngithi ekuqaleni amawavete leni begijima labo nabo ababhenefitayo nabo ma bephiwa kancane insiba futhi bebamba lapha bebegijima lapho ma sekuye babaqala ukubuza manje sebaqala ukusho futhi nokuthi kukhona ababhenefitayo iningi uwonke nowonkana nje sikhanya kungela nto kakhulukazi izonto ezibuhlungizela izabona aba abafana nomama bafanekele izilwane kuliwa akuna lutho akhonaumuntu sebekhohliwe angithiwa abadelelwa komntu mhlawumbe sebekhulile.
Ye manje mama Maligwa, kwenziweni?
Ye baba, umuntu olambileyo akulanto ayigacabangi. Umuntu wonke sikhuluma nje emhlabeni ucontrolize. Abantu abaningi balambile njengoba ngisitho ukuthi silambe. Kufana nenkukhu nomuza uyibizele ukuyibamba ukuthi ufuna ukuyibamba uyibulale. Uyathatha amabele igijima ukulandela ngemuva uyiholele amabele uyibambe uyibulale. Ama-veterans sibili asetshenzisiwe kakhulu njalo kuthiwa bebegijima lalabo abayibo ababhenefithayo. Yikho khonokho okwenzakalayo ukuthi balandile abantu labana babe bene-hope ukuthi kuzaphuma something bathiwe labo banikwe. If I
tell you which attempt in Mautakum increment, and I let you have anti. I'm all veterans got to an increment. Bala Luto, Balambi. But second dish, I could tell the second dish, and cut it so the tea, who want to have a funu Luto. And at benefit and at 20 days, who so coughing at you come. Interesting, I'm all veterans. Who may be but to smell the coffee, but give up some Makanda. Bakabanye abanye bami babona ukuthi ezelethulele eZimbabwe singabantu ababi bosi kucommunity esihlala nazo ebantwaneni bethu but kuyithi ebesimele ukuthi sithole that respect ngomsebenzi esawenzayo umsebenzi wakhona asisahlonitshwa.
Alo-ke ngonkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra ubexoxa indawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu. Umphathintambo wezemithetho weMelika lamhlanje wethule impumela yophenyo lukamnumzana Robert Mueller oluphathelane lokuthi abeqembu lokukhankasela ukhetho luka 2016 basebenzelana na labe Russia ngenhloso yokuphazamisa ukhetho lweMelika. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah esethulela lolu daba.
Umongameli weMelika uchaze uphenyo lukaMueller olwenziwe phakathi kwenyanga eziphose zifike iminyaka emibili 22 months njengokudlalisa isikhathi lemali yesizwe kwabezombusazwe abaphambana lezibopho zakhe kanye lokuhlukunyezwa kukamongameli welizwe. Igqwetha elikhulu lelizwe u-Attorney General William Barr wethule impumelo yophenyo lukaMueller kodwa isihleliwe yakhitshwa okunye andubana inikezwe amalunga edale lePhalamende eleCongress kanye lokuphanyekwa ebulenjini. UZulu weMelika kanye lamalunga wedale leCongress azaqala ukuzibonela ugwalo lwaloluphenyo okwakuqala ngemva kokuba uBarr elwemukela nginyanga edluleyo waluhlela walunikeza umongameli Trump kuqala okuyikho okucunule amalunga aweCongress. Loluphenyo belukhangela ukuthi iqembu likaTrump lasebenzelana labeRussia na ukumncedisa ukuthi anqobe unkosikazi Hillary Clinton kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2016 kanye lemizamo kaTrump ngokwakhe yokuvimba ukusungulwa kwaloluphenyo. Ngemva kokwamukela ugwalo lukaMueller, uBarr uveze ukubana kaluzange lwathola ubufakazi bokuthi uTrump wasebenzelana labeRussia kodwa lwangatholi ubufakazi bokusekela ukuthi akazange wazama ukuphambanisa ukulandelwa komthetho kulolu phenyo. Lokhu uBarr uthi yikho okwenza yena lomsekeli wakhe uDeputy Attorney General Rod Rosenstein bacabanga ukwethula umbiko othi uTrump umsulwa akazange asebenzelane labeRussia ngakho-ke akumelanga acutshungulwe ngabomthetho. Amalunga edale leCongress ikakhulu awebandla eliphikisayo elamaDemocrats bahle bamsola uBarr ngokuphanga atsho ukubana uTrump umsulwa bona bengakatholi impumela yalolu phenyo lukaMueller. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoPraxedis Jeremiah.
Siyabonga PJ. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Njengoba report isanda kuphuma nje imizuzwana edlulileyo angikatholi mina ichance yokuthi ngizwe lo ngiyibone lokuthi ngizwe ukuthi imibono yabanye ithini ngalokho. Kodwa siyazi ukuthi incwadi ka-Attorney General uBarr ayibhalayo watsho njalo ukuthi kazange athole ubufakazi obuqinileyo ukuthi uTrump wasebenzisana leRussia. Kodwa at the same time akaphiki ukuthi babe khona kukhampeni kaTrump ababe lobudlelwane labantu beRussia ngesikhathi besekhampeni ngesikhathi sama-election ka-2016. Okusalayo ukuthi kucace ukuthi kulecala imilenzwayo noma kulacala elenzwayo ngalokho. So sizobona iCongress isazoyibhekisisa kahle indaba yonke yona le, and I'm sure ukuthi uMula usazovizwa iCongress, especially iHouse yama representatives ekhokhelwa ngama Democrats, azotestify ukuthi iReport yakhe bayizwisisa the way ayibhala ngakhona noma kulokungazwisisekiyo okuthize ukukhona.
Singabona yini mnumzana Moyo kuvumbuluka amacala amatsha phuma kugwalo osoluphumile lolo lusanda kwethulwa ngwathoni general?
Oye kakhulu ngoba kulabantu abaningi aba-interviewayo ngumula esingazange sizwe ama-testimony abo ukuthi athini. Siyazi ukuthi okunye kwakhona njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi okuningi kucitshiwe. Siyazi ukuthi kungenzeka ukuthi okuningi kwakhona kube kucitshiwe ngoba besithi ba-protecta amagama laba bantu or ngamacala alokhu ekusathoniswa. So abafuni ukuthi abantu bakube labadini i-public opinion ezo-affecta i-outcome yalawo ma-cases. Kodwa kukhona okuningi okuzovela. That's why ngisho ngithi bangacitsha okuningi kakhulu lakhona. Kulapho-ke iCongress ezobiza khona uMula ukuthi achasise ukuthi yini lokhu okucitshiweyo njalo bekumayelana lani.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo we-MDCT ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kulakho kwenza uhulumende abambe osomabhizimusi ngamandla ukuthi bahlele intengo ama-price controls ngesiNgisi. Umnangagwa uthi uphatheke kakubi ngokuqonga kwentengo yempahla ezijiyeneyo ezigoqela isinkwa sona isikhwele saya ku-$3.50. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemnotho umnumzana Reggie Shoko.
Yilapha sifuze sibekwazi nje ukuthi osomabhizimusi ukuthi price ikhwele kuyindawo yani ngokwayo, ngoba into esithi ngama-factors akhoza i-price increase maningi, kule labor, kulama-rates like esitsho zesa osithi council lokunye nje. But esikubona eZimbabwe ukuthi ama-price akhweza indaba ye-foreign currency. So esikubuzayo ukuthi i-foreign currency USD major determinant yini yokukhweza i-price eZimbabwe. Ngoba yonke into esingayizwisiyo, yonke into nezinto ezilokali lazo ezingela foreign component ziyabonakala zikhwela ngenxa yokuthi ama-rates ayakhwela. Esingakwaziyo ukuthi osomabhizimusi sebethathe advantage yini kumbe kulenye into esingayaziyo njengezakhamizi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kodwa ngempela ungakhangela esithi i-value chain kwezinye izinto uyaficwa ukuthi kwi-industry ngokwayo iyabe ingakakhwezi intengo, kodwa i-retailer yebusibonakala yena siyiye sikhwezile. Singathi kule element ye-profit sharing, le element yokuthatha i-advantage otholakalayo ngayo indlela.
Uhulumende engangenela ngama-price controls njengesike sakubona esikhathini esedluleyo elawule intengo kungasebenza yini khonokho?
Uhulumende kathesi useqinisweni ngakula need ukuthi angenele nge-price control. Uhulumende ulazo ingatsha ezenelisayo ukungenela kule Competitions and Tariffs Commission, kule Standard and Competition Commission. Labo balamandla okuthi bengenele ngokusebenzelana le industry ukuthi be-research ama-expenses a-incurred yi-industry to the final product. Then we determine esithi yiyo i-price. Asifuni uhulumende ngokwakhe abe uhulumende othi cabinet iyahlala phansi yona ibisidetermina i-price ingayenzanga i-thorough research. Lokhuyana kuyakhoza ukuthi ama-product aswelakale kumarket kube lama-shortage a-serious. Kodwa iqiniswe vela akula economy loba singathi i-market eyi-free fall ongela intervention ye-government loba ngaluphi uhlobo. Kodwa sikukhalelakalesikalesi ukuthi uhulumende kasebenzise amandla alawo ngala ma-commission afuza asebenzi.
Lo-ke ngumnumzana Reggie Shoko, ingcwethi ecubungula ezemnotho welizwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba. umongameli Emmerson Mnangagwa usole osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lokudla mahlayana. UZulu wakoBulawayo umanyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela uzibuso weZimbabwe wesimachumi mathathu lasificamunwemunye i-39 igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.